Wongu wabereke wemukomana uyu akapfura mwe vana vakatungirwa kuti vaende kujere kwemakura kwana 10 zvichienderana nokuuraya kwakaita mwana wavo vamwe vana kuchikoro kwaaienda. Mwana uyu wakaonekwa ane pfuti yaakauya nayo kuchikoro iri mubhegi. Ende uyezve dare rakaona kuti vabereki vakatadza kusekiwa pfuti iyo yakazoonekwa ichitorwa nemwana uyu achienda naye kuchikoro. Mapepa ekukota anotaura zvekare kuti zvinoita sekunge vabereki vanga vatenga pfuti mwana uyu anga neaccess kwairi. Sekuonekwa uko kwaita tingati yavanoti imwe incident yamai yavakaenda nemwana wavo kumagun range vachinopractisa kupfuura. Izvo zvakaonekwa sedare sekunge zvinhu zvakasina kuringana, ende uyezve izvo zvakazoitisa kuti mwana uyu azokwanisawo kutora pfuti achienda nayo kuchikoro.
Vabereki vomukomana uyu vaiziva here kuti mwana wavo aironga kuuraya vamwe vake kuchikoro?
Zvakabuda mudare zvinotaridza kuti vabereki vakadeedzwa kuchikoro uwo musi wazopfurwa vamwe vana vachinzi mwana wavo anga adhirowa zvinyorwa mubhuku rake zvaitaridza kuti ari kushushikana, ende uye se zvaitaridza kuti anga achakwanisa kuva achiitawo atingati ma-acts of violence zvichionekwawo nekudhirowa kwanga kaita. Ende vabereki vakadeedzwa kudaro vakaonekwawo kuti mubhuku make manganga mune zvinyorwa zvekare atingati madrawing pfuti achitaurawo zvekare kuti upenyu hwake hauna kukosha zvakadaro zvakadaro. Izvo zvaranzi nedare zvaifanirwa kuzvichiitawo kuti vabereki vave vaifanirwa kuva achitorawo mwana wavo vachienda naye kumba zvichitadza kuti mwana wavo aida kubatsirwa. Kutadza kwakaita vabereki kubatsira mwana wavo ndo zvimhowo zvakatarizwa nedare kuti dai vanga vari vabereki vari responsible dai vakatora mwana wavo vakamubatsira, ende uyezve dai vakazivawo zvekare kuti mwana wavo aive akatakurawo kana jombo kana pfuti mubhegi. Iyo pfutiwo zvekare yakazoonekwa kuti kumba yanga isina pakuchengetedza pakanaka. Saka ndichitarisawo izvi nezvimwewo zvakatasadare ndo zvakabva zvazoitisa kuti vabereki pachirungu vanzi vanga vari criminally liable zvekare kuita senge ndivo vakabatsira vakaita aid and abet tingati kuurawa kwakazoitwa vamwe vana nemwana wavo.
Vamasiye, mutongo uyu pane zvauri kuratidza vamwe vabereki here pamusoro penyaya yevana vanoshandisa pfuti kuuraya vanhu muzvikoro kana kune dzimwe nzvimbo?
Hongu mutongo uyu unova uri mutongo watingati pachirungu jurisprudence dzemutemo muAmerica wakaumunyuwani, nekuti hatisati tamboona vabereki vachibatwa nemhosva yevana especially mwana ati kure anotaridza kuti angava nemakore anopfuura 15 and zvotaridza kuti anga ari criminally pachirungu liable as an individual pachake. But apa zvinotaridza kuti dare nemaprosecutor uyezve nejuri zvakava vakabva vazoenderera mberi vachitaurawo kuti aiwa idzi nyaya dzokupfurwa kwevana muzvikoro kunenge kwanyanya, ende uyezve zvinoita senge kuti vana vari kuwana access kuzvinhu zvakaita sepfuti. And the only way sezvatakaona apa ikwanisa kuve yakawana access was through kumba kwavo. Saka izvi zvinotaura kuti vabereki vavewo on the lookout for atingati masigns kuvanhu vavo yezvinhu zvakadaro, zvokuti kana zvinhu zvinoenderana nekuti zvinova zvinjodzi kune mwana kuchikoro vabereki vanofanira kuva vachitorawo matanho ekuona kuti mwana wavo awana rubatsiro nokuwanawo kana kuti professional help kubva kumakansela. Saka zvinhu zvinoiti pamutemo watingati zvinoita kuti zviite deterrent pachirungu, kuti zvinova zvinoitsa kuti vamwe vabereki vavewo vachiisawo watingati masafeguards ekuti zvinhu zvakadai so services zvionekwa zvichienderera mberi nekuda kwokuti ivo vanotadza kuchengetedzawo zvekare mwana wavo.
Munoona sekuti mutongo uyu uchakurudzira kuti mamwe matunhu muno muAmerica apomere mhosva kuvabereki sezvaitwa nedare rekuMichigan iri?
Uyu mutongo uyu nenyaya dzegun violence especially muzvikoro ndona sekuti unogona kuve uchizoparanzira zvekare kune mamwe ma states. Tinoziva kuti nyaya dzegun violence izi nguva yatakusvika iyo yesama zvinoita senge zvinova zvichiwedzera. Saka kana pano vaberekiwo vanenge vachigara nepfuti kudzimba dzavo kana kuti vo vasingatarisiwo kuti mwana wavo ari kumbova akaita sei, zvinhu zvinovavo zvichiita yatingati zvikosesa zvekare yatingati isiratora deterrent kuvabereki. Endi uyezve zvichaisa kuti zvekare mumastates nemumatunhu avewo zvekare achikurudzirawo kuti dare parinotonga vana especially vechidika vavewo vachitarisawo zvekare kuti ivo vana vacho vari kumbogarawo zvakadii. Endi uyezvewo environment iri kugara vana inovaita kuti vave neaccess here kune zvombo izvozvo zvinokwadza zvinoisa kuti vazova vachikwadzawo zvekare vamwe vana muzvikoro. Saka ndikuona sekuti izvi zvatangwa nematare ari kumichigan zvichava zvichiparadzirawo zvekare kune mamastates. And sezvandataura i jurisprudence kana mutemo munyowani wataona uchiva uchienda but uchigadzwa but ndikuona sekuti zvinhu zvichava zvichikurudzirwa zvekare. But tichazivo zvekare kuti ii criminal case inyaya yokuti vabereki vane right yavo yokuapila because tikuona kuti pane zvimwe zvaitaurwa mudare imomo nemadefense councils evabereki anotadza kuti ivo vanga ne right yokuva family and so forth. Zvokuti kuda maybe zvakazoendawo kumatare ari kumusoro uko panokwanisawo kuko vachizoiswawo imwe judgment inenge isiri iyi yataona iyi kana kuti inenge iri lesa kana kuti inoramba iripo. But izvozvo zvachangoona kuti zvichaenda nokupi kuchena mberi.
Pari zvino vamasiye kune kumwe muno muamerica here kwamboshandiswa mutemo uyu?
Uyu mutemo uyu munyowani ende uyezve mutemo uri kuisa yatingati criminal liability kune vabereki. Ende uyezve zvinhu zvokuti bereki vachave vachionawo nyaya yepfuti in a different light because tinoziva kuti muno muamerica nyaya yepfuti inyaya iri mubumbiro romutemo. Saka kana iri mubumbiro romutemo ikudaro zvinoreva kuti pafao kukuva pane ma safeguards zvekare kuti kana munhu ane pfuti yaanaye kumba vana izera ripi ravanokwanisa kuwana access kune pfuti dzakadaro. And uyezve nyaya dzokuzvikoroko ndoona sekuti zvinhu zvichava zvichibatsirwa zvekare yatingati vanhu like mateacher kana kuti even ma superintendents on how to deal nemaissues akadai so when faced nemwana anenge achiwawo nezvombo. And tichitasawo zvekare kuti maitikiro akaita nyaya iyi zvinotadzawo zvekare kuti nyangwe ivo kuchikoro havana kuva vachitorawo zvekare nyaya iyi zviri serious kuti dai vakatora iyi zviri serious kuda maybe daiwo zvinhu zvisina kuitika izvo. But havangavo varivo vari kublamewo panyaya iyi nekuti havazirivo vane mwana akauya nepfuti kuchikoro. Saka zvinhu zvokuti tikuona the discussion around the nyaya dzepfuti muamerica zvichava zvichichinja. And uyezve zvinoita senge zvichaita progress yokuti pave nema securities nema measures yekuti zvinhu zvakadai so zvichava zvichiitika mberi.